manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manera kana karatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu kurume 16, 2018 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi vana mukoti muzvipatara zvehurumende vatanga kuramwa mabasa nhasi vachiti hurumende inofanirwa kugadzirisa zvichemo zvavo vashandi mubazi rezvekupinda nekubuda munyika vanoratidzira vachiti vakuru vakuru vebazi iri vari kutyora kodzero dzevashandi pamwe nekuita zveuori Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vopindura mashoko ava Mugabe avo vanoti vakabviswa pachigaro zvisiri pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vana mukoti muzvipatara zvikuru zvakasiyana-siyana munyika vatanga kuramwa mabasa nhasi panguva iyo vana chiremba vadarika masvondo maviri vachiramwawo mabasa taurai shava anoti panyaya inotevera
Vana mukoti vanodarika zviuru 16 munyika mose vakanda mapadza pasi vachiti hurumende iri kuramba ichivabata kumeso pazvichemo zvavo izvo yakavimbisa kugadzirisa makore akawanda apfuura Vana mukoti vanoti vari kuramwa mabasa kwete senzira yekutsigira vana chiremba avo vave nemazuva 16 vachiramwa mabasa asi kuti ivo vane zvichemo zvavowo zvisiri kugadziriswa nehurumende zvavanoda kuti zvigadziriswe nechimbi chimbi Vana mukoti vari kuda kuti mari dzavanotambira dziwedzerwe uye mashandiro avo agadziriswe kuitira kuti vashande zvine chiremera pamwe nekuti muzvipatara muve nemishonga uye zvikwanisiro zvinoita kuti vashande nemazvo Sachigaro weZimbabwe Nurses Association vaInok Dongo vati chokwadi kuti nengo dzavo zhinji dzaramwa mabasa kuitira kuti zvichemo zvavo zvigadziriswe. Vati hurumende iri kutaura navo nechinangwa chekugadzirisa zvichemo izvi. Asi vati zvinenge zvavimbiswa nehurumende zvichazeiwa nesangano ravo voona matanho ekutora. Vashanyi raStudio 7 zvipatara zvemuvulawayo vana mukoti vanga vachidzokera kudzimba dzavo mangwanani pasina basa ravaita. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions raburitsa gwaro rinoshora gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa richiti vaparirenyatwa vanofanirwa kusiya basa nekuti varatidza kukundikana kugadzirisa matambudziko munyaya dzezveutano Munyori mukuru weWomen's Committee muZCTU amai Barbara Tanyanyiwa vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rinotsigira kuramwa mabasa kwemadhokotera nana mukoti vachiti zvakakosha kuti vapiwe mugove wavo vakavafanira
Nyaya iripo haizi kuti varikuendelea kustrike asi nyaya iripo ndiyo kuti hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dziripo idzo dzidzi dzeutano zvakare samadzimai tiri kuti vana mai vanowanika varivo vanonyanya kushungurudzika mumahospitals nekunyaya yekushayiwa attention yemadoctors nenyaya yekushayiwa kwemishonga izvozvi kutaura kunoko vana mai vari kufa tiri kuwanikwa kuine macases evana mai vari kushaya vachisununguka vari kushaya nenyaya yekensa isi kurapa vari kushaya nenyaya yezvimwe zvirwere zvakawanda wanda zvinobata bata madzimai saka tiri kuti hurumende especially kunyanya president ED Mnangagwa ngavambosiya zvemabhizinesi zvavari kufambira kunana foros uku you can't say kuti Zimbabwe is open for businesses when people are dying
studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuna Dr. Parirenyatwa kana kuhurumende panyaya iyi Asi hurumende inoti haina mari yekugadzirisa zviri kudiwa nebazi rezveutano. Vanhu vakawanda vanoti kuramwa basa kwemadhokotera nana mukoti kuri kuisa upenyu hweveruzhinji munjodzi vachiti hurumende inofanirwa kugadzirisa nyaya iyi nekukasika. mumwe mugari wemubulawayo uyangwe zvidoma nezita rekuti Takunda atange aperekedza sekuru vake kuRichard Morris Hospital chikamu chechipatara cheUnited Bulawayo Hospital panorapwa vanhu maziso asi ati atadza kuwana rubatsiro.
Zvinhu zvinenge zvinonyatso kumira zvakanaka. Ndamboenda paRichard Morris makuseni kuUBH na sekuru vangu asiri kunzwa zvakanaka, vangu vane dambudziko remaziso. Saka tasvika tikaudzwa kuti havasi kukwanisa kunge vachibatsirika nechikonzero chekuti vana chiremba vangu vasiri kupa mabasa.
Nengo yekomiti yeparamende inoona nezveutano vadhinyirizwe Chuma avo vanomirira Ntumba neemakandeni mudare reparamende vati nhengo dzeparamende dzinogara dzichitaura kuti hurumende igadzirise matambudziko akatarisana nebazi rezveutano.
Tinozviona izvozvo, tikuona kuri kuchitengera machifus motokari, whereas my health institutions edu ana matrucks akakwana, my health institutions edu ana mastaff manurses akakwana or personnel ye health yakakwana. Zvese izviri kucompromisa health service delivery yenyika yese.
Mumiriri weBulawayo Central mudare reparamende amai Dorcas Vanda vatiwo hurumende inofanirwa kukoshesa kugadzirisa matambudziko munyaya dzezveutano pamwe nedzidzo munyika.
Kuti hurumende haina mari hizi excuse iyoyo. Hurumende basa rayo kumeka shuwa kuti mari dzevashandi dziripo, vashandi vapiwa mari dzavo. Hurumende yeZimbabwe ngaiende kuSouth Africa inotaura kuti mamwe madhokotera ari kupiwa mari, iende kune dzimwe nyika dzakasiyana siyana ichiita copy my best practices.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti vana mukoti vari kuramwa mabasa ava vari kuwedzera matambudziko akatarisana nevarwere munyika yose sezvo vana chiremba vanodarika kachuru chimwe chete vari kuramwawo mabasa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Vashandi vebazi rezvekupinda nekubuda munyika varatidzira nhasi vachiti vakuru vakuru vebazi iri vari kuchikora kodzero dzevashandi uye kuita zveuori. Vashandi ava vatiwo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanirwa kuti vapindire sezvo makurukota asina zvaari kuita mukugadzirisa nyaya iyi. Blessing Zulu anotipa nyaya iyi.
Mukuratidzira kwanhasi, vashandi ava vanga vachiti vari kunyunyuta nekwavanoti kutyorwa kwekodzero dzemadzimai nevakuru vebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwezvinhu munyika reimmigration. Vati vaita izvi nhasi sezvo ano ari mazuva akanangana nekuchengetedza kodzero dzemadzimai, kana kuti 16 days of activism against gender-based violence. Mumwe mushandi anga ari pakuratidzira uku ndiva Robert Yam. Va William vati mapurisa aimbenga varambidza kuratidzira uku asi vakaramba vakamira semusambangwena.
Pakandoitwa makakata nevazuru zvokuti pakabudzwana futsege minamire nokuti varume ava vaiva kumapurisa. Saka vanenge vanga vachipira mapurisa kuti atirambidze, asi isu sevanhu tiri pachokwadi takaudza mapurisa kuti tingotinyorerai chero pachipepa chefodya kuti hamudi, toona kuti taenda kudanho repamusoro unova kukoti. Saka pavakaona tadero ndo pavakati aiwa tazonzwa zvamareva, asi tachiti nemamiriro akaita zvinhu munyika tokumbirawo kuti miite pamahofisi penyu paHQ mongoratidzira muri ipapo zvinova zvatakazoti hano hazvina dambudziko.
Vashandi ava vanotiwo kutyorwa kwekodzero dzavo kwave nemakore kubva vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari panyanga kusvika pari zvino, uye vanoti vaedza kutaura nemakurukota ose anoona nezvemukati menyika asi chabuda hapana. Vanoti vakaedza kutaura nevaive makurukota vanosanganisira vaIgnatius Chombo, vaKembo Mohadi, vave mutedzeri wemutungamiri wenyika, uye gurukota ravaipo iko zvino vaObert Mpofu. VaWilliam ava vakamiswa basa makore maviri apfuura vati vakuru vakuru vebazi iri vari kuonesa vashandi ndondo, uye kuenda kuLabour Court kana kudare reparamende hakuna zvakwati kwaburitsa kusvika pari zvino. Vanoti nekudaro zvave kutoda kuti vaMnangagwa Mbune vapindire.
Shuviro yedu ndeyekuti votihwikweiwo navaMnangagwa vati adhirese pati kuti tisvikepo ndo zvanetsa hama yangu.
Amai Shila Moyo vanoti mumwe mukuru wekambani iyi akavaita tanga wandida, asi pavakaramba vakange vazvisikira moto muziso.
There's a lot of victimization iri kuitika, especially lady officers. It's like ukanyengwa nabhosi ukaramba, the next thing is either you are transferred kuenda kuremote place unotsvagirwa nyaya kusvika wadzingwa mudepartment unongoshiramba uchingoharaswa uchisukwa abusive languages used. Like in my case boss wangu akapfuta obuda out in the open kuti anondida then when I said no. That's when a host of my cases were leveled against me.
Asi vachipindura nyaya idzi vanoona nezvekuferefetwa kwenyaya dzeuori muZimbabwe Anti-Corruption Commission vaGoodson Nguni vanoti vashandi kana vaine zvichemo vanofanira kuenda kudare revashandi reLabour Court.
Kana vanadzingwa mabasa pane mitemo yagadzirwa nehurumende yekuti uende kunonzi kuLabour Court uchitaura ndakabudiswa basa zvine mitemo. Kana vanopinza basa vakanganisa kuzodzokera pabasa vanonzi kupiwe mari.
Panyaya yeuori vaNguni vanoti hapana humbo wakati tsvikiti wavapiwa nevashandi ava.
Havasati vatipa isu umbo wacho ende kuti vatitaudze tinotsvaga sei umbo wacho tinongotaurwa kunzi pane vanhu vari korapu saka isusu kusvika tazopiwa umbo wacho ndengekandatiwa umbo noiongorora nyaya yacho.
Vamupofu vanoti havasati vapiwa tsamba yenyunyuto yevashandi ava sezvo vange vamboenda kuBotswana uye iko zvino vari kumateberland north nemutungamiri wenyika vamunangagwa nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga kwavari kuita misangano yehurumende neyebato ravo reZANU-PF. Vakuru vakuru vebazi iri vari kupomerwa mhosva dzose idzi ndevaClement Masango, vaGivemo Mahachi navaStephen Museki. Taedza kuvabata asi vose vanga vasingadaire nharembozha dzavo. Ndakamirira Studio 7 Washington DC, ndini Blessing Zulu.
Nyoriwe dare remakurukota Dr. Meshack Sibanda pamwe nemutevedzeri wavo Dr. Ray Ndukula nasi varamba kumira pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvemigodhi nemhando dzemoto kuti vape umbowo maererano nekuti muzvina bhizimisi vaWicknell Chivayo vakapiwa sei tenda yekuvaka gwenya remagetsi ezuva reGwanda National Solar Project. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
VaChivayo vakaudza komiti kuti mushure mokunyimwa tenda yegwenya remagetsi iri pakutanga vakanyorera kuvaviri ava negurukota rinoona nezvemhando dzemoto pamwe neState Procurement Board izvo zvakazoita kuti vapiwe basa rekuvaka gwenya iri. Mutsamba yavanyorera kuparamende Dr. Njukula varamba kuti vakasangana kana kuona tsamba yakabva kuna VaChivayo uye vati bazi rezvemhando dzemoto ndiro rinofanira kubvunzurudzwa panyaya iyi. Vati havaoni chikonzero chokuti vamire pamberi pekomiti iyi vachiti basa ravo ivo nderekuongorora kuti mapazi ehurumende aita basa ravo nemazvo here. Asi sachigaro vekomiti vatemba muliswa vati tsamba yaDr. Njukula haina basa uye vaviri ava vanofanira kuuya kuzozvichenura pamberi pekomiti yavo.
Asi isusu tataura futi sedare seParliament inomirira Mines and Energy kuti aiwa isusu ndozvatiri kuda kuti vatouya zotitaura kuti project yacho yakafamba sei. Tabva kunonzwa zvataura vakawanda zvakare ivo vaChivayo vakadoma masta avo vachitaura kuti vakanyora tsamba kuna Dr. Meshack Sibanda vakasangana futi naDr. Ndukula zvabva kuna Dr. Meshack Sibanda.
Vati vacharonga zvakare rimwe zuva rekuti vaviri ava vauye kuzopa humbowo.
Tsamba ichanyorwa kuti vange vachiuya vachipindura. Isusu separamenti tinotendera kushedza munhu wese kuti auye pamberi pedu kuti azvichenese. Hatisi pakutsvaga mhosva asi kuzvichenesa.
Vamuliswa vati komiti yavo yatambirawo chikumbiro chevaimbo vegurukota rezvemhando dzemoto vaElton Mangoma chekuti vazozvichenura mushure mokunge vadomwa panyaya yavaChivayo.
Vanyora tsamba chiti ndaandisimo saka ndinokumbira kuti imiwe mundipe mukana kuti ndiuye kuzozvichenesa pamberi pekomiti yenyu. Saka isusu tatendera sekomiti kuti izvi ndizvo zvatinodawo kuti tinzwe kuti pangavari minista zvakafamba sei.
Vamuliswa vati komiti yavo yaita chisungo chekukoka vese vaive makurukota ezvemhando dzemoto nevanyori vebazi iri kubvira pakatanga nyaya yematenda eGwanda National Solar Project kuti vazosanangura kuti zvakafamba sei. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaOwen Hiwayo vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa nevakuru vakuru vehurumende zvekuramba kuenda kuparamende zvinoratidza kuti vachiri kurarama muhurumende yavaMugabe. VaHiwayo vati mutungamiri vatungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanofanira kuona kuti makurukota avo nevashandi vehurumende vachinja maitiro uye vanofanira kuremekedza paramende nekuti inomirira veruzhinji.
Samukuru weda mukuru wenyika ngaaite kuti vanhu vake makurukota ake akoshese dare iroro. Anenge asina kukoshesa iroro ngaasangane nedambudziko pamwe rokudzingwa kana kusungwa.
Vachivayo vakabhadharwa mamiriyoni mashanu emadhora kuti vavake gwenya remagetsi rekugwanda asi hapana basa ravakaita. Izvo zvaita kuti paramende iongorore kuti zvakafamba sei kuti vawane basa iri pamwe nekutadza kuriita ivo vakapiwa mari. Masvondo mashoma apfuura gurukota rezvemukati menyika vaObert Mpofu vakatsidza kuti havasi kuzomira pamberi pekomiti iyi kuti vape umbowo pamusoro pemangodai kwamarange. Komiti iyi iri kuda kuti vaMpofu vape umbowo hwekuti zvinhu zvakafamba sei sezvo vaive gurukota rezvemigodhi panguva inonzi nevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pakatsakatika mangoda anokosha mabhiriyoni 10 nemashanu emadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinobatsira vana vadiki reUNICEF rinoti rapedza kugadzirira urongwa hwaro hwekubatsira vana vanosvika zviuru makumi mashanu vari kutiza muSyria vachitsvaga upoteri. Mudzimai wemwanakomana wemutungamiri weAmerica Donald Trump Jr. akwidza kumatare edzimhosva kudimurwa kwemuchato wavo achiti murume wake haasi kupikisa. Amai Vanessa Trump vaisa nyaya yekurambana kwavo mudare remuNew York asi magwaro acho haasi kuonekwa neveruzhinji. Mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachange vachiita misangano yavo mukupera kwesvondo muKwekwe nemuGweru. Misangano iyi iri kutanga kumbizo 4 grounds muKwekwe nemuGovera yodzopedzisira nemuMukoba Stadium muGweru nemusi wesvondo. VaChamisa vari kutarisirwa kutaura nevadzidzi vanotengesa mumigwagwa pamwe nevanokorokoza. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti hachisi chokwadi kuti hurumende yavo haisi pamutemo sezvakataurwa nevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VaMugabe vakaudza SABC kuti vakabviswa pachigaro nemauto uye vanonzwa kurwadzikana zvikuru nekupandukirwa nemunhu wavakachengeta kwenguva yakareba. Asi vaMnangagwa vanoti vakapinda muhofisi yavari zviri pamutemo sezvo vaMugabe vakasiya basa vega uye havasi kuzodzokera shure. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa zvematongerwo enyika paUniversity of Pretoria Dr. Chikanai Masia kuti tinzwewo maonero avo.
Hongu tapfuurira mberi emarengeno kutonga nekubviswa kwavaMugabe pachigaro.
asi panyaya dzekuti nyika inofanira kuva neconstitutional government yakavhotorwa nevanhu hatisati tapo ende vamunangagwa vanozviziva izvozvo ndosaka vaine hosha yokuti dai paitwa maelections nokukurumidza
patakaona vamudenda vachitaura muparliament kuti vamugabe vasiya basa tsamba yavakaverenga netsamba yavakaratidza nyika yakanga isina ruoko rwavamugabe rwekutaridza kuti vabvumirana
tingangoti isusu kubviswa kwavamugabe pachigaro hongu kwaiva kumanikidzwa nokuti kwaive nemauto mukati asi kumanikidzwa kwavakaita uku hachisi chinhu chitswa kuti chiitwe nemauto munyika yezimbabwe nokuti mauto agara kubva makore anokwana 20 apfuura ndiwo anga achironga kuti ndiani otonga muzimbabwe ndiani ohwina muzimbabwe
pane here zvingachaitwa zviri pamutemo zvinogona kuona vamugabe vachidzoka zvakare mukutongwa kwenyika yezimbabwe
hazvigoni kuti pave nezvimwe zvingaitwa kuti vadzoke kutonga vamugabe nokuti opposition yemuzimbabwe civil society vakanga vaita confirm kuti mapindiro ari kuita vamugabe muchigaro haana kujeka haana free and fairness panguva dzemaine vana African Union nana SADC mukati memaelections vaitendeka kuti pane kusarurama kwaiitika mukati memaelections
avo vanga vari nhanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa pauniversity of pretoria Dr. Chikanai Masia vachitaura vari kusouth africa European Union inoti yakokwa neZimbabwe kuti izongorora sarudzo dzichaitwa gore rino. Mumiririri weEU muZimbabwe vaPhilippe Van Dam vanoti chikwata chavo chichasvika munyika nemuvhuro kuzoona mamiriro akaita zvinhu. VaVan Dam vanoti vaongorori veEU vanozotarisirwa kusvika muZimbabwe mushure meongororo yechikwata chiri kuuya. EU yapedzisira kuongorora sarudzo dzemuZimbabwe muna 2002. Idzo yakati dzange dzisina kuitwa zviri pachena. Izvi zvakatsamwisa hurumende yavamugabe vachibva vadzinga mukuru wechikwata cheEU vaPierre Skori. Imwe nyanzvi inoshanda necrisis in Zimbabwe vaJoy Mabenge vaudza Tanonoka Wande weStudio 7 kuti zvinofadza chose kuti Zimbabwe yava kukoka vayakanga isingawirirani navo zvakare.
Zvino izvi zvakanaka zvekuti vakokwa nekuti zvinoratidza kuti nyika yapinda muchikamu chitsva, nyika yapinda muchikamu chakanaka.
Kukokwa kwaitwa EU uku kunorevei?
Kukokwa kwaitwa musangano weEU kuri kuratidza kuti Zimbabwe yava mugwara rekuda kunge ichigadzirisa kudyidzana kwainoita nedzimwe nyika uyezve nemamwe mapoka pasi rose. Zvekukoka EU zvino panyevenutso nekuti zvinogona kuratidzawo kuti pada hurumende yavamunangagwa inogona kunge iri kuda kumira pachokwadi panhau yekuti nyika ifambe mberi ichipindawo mukudyidzana zvakanaka nedzimwe nyika uyezve ichiswedera muutongi hwejecherera.
Chii chavanofanira kutarisisa?
Mastandards acho anenge achifanira kunge achienderana nezvinenge zvakatarwa pasi rose kuti kana pachiitwa sarudzo dziri kunzi dziri kuitwa pajekerere, dziri kunzi dziri kuitwa mune zvakanaka, dziri kufambiswa zvakachena zvisina kupiridzira mukati ngezvipi. Zvimwe zvezvinhu izvi zvinenge zvichitarisirwa pasi rose, zvinotarisirwawo zvakare muAfrican Union, zvotarisirwawo zvakare muSADC, zvotozotarisirwawo zvakare muZimbabwe. Zvakafanana nekuti mapoka ari kunge anenge achikwikwidza ari kuwaniswa mukana wakaenzaniswa here panyaya dzekunge vachipihwawo yatingati pachirungu airplay kunyanyanyanya neyatinoti isusu state broadcaster kana kuti national broadcaster. Chinhu chekutanga ichocho. Totarisawo zvakare kuti nyaya dzegwaro revavhoti dzinenge dzakafambiswa mune zvakanaka here. Totarisawo zvakare mamiriro ekunze anofanana nekuti mukunge vanhu vachitsvaga rutsigiro vari kutsvaga murunyararo here uyezve hapana ari kukanganiswa here mukunge achi chagarutsigiro kune mapato ezvematongerwo enyika uyewo zvakare kuti vanhuwo zvavo vari kutendedzwa here kunge vachienda kumisangano pasina kumbunyikidzwa vari kuzotendedzwa here kunge vachiitawo zvematongerwo enyika yatingati Freedom of Political Association iyaya pasina kutya pasina hutyutyu pane pachitaswa zvakare kuti yatingati pachirungu level of fear kuti munyika hamuna here hutyutyu hamuna kuchitidzirwa here hamuna kutyorwa kwekodzero dzevanhu here kunenge kuchiitika.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika ivo vachishanda neCrisis in Zimbabwe vaJoey Mabenge vachitaura vari parunhare kuJohannesburg kuSouth Africa naTanonoka Wande weStudio 7. Makundano e-2018 Castle Lager Premier Soccer League ari kutanga mangwana paine mubvunzo wekuti achatora mukombe mukuru uyu gore rino ndiani. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Gore rino, makundano aya ari kuratidza kuti achanakidza zvikuru zvichitevera gadziriro yakasimba yanga ichiitwa nezvikwata gumi nezvisere zviri mumakundano aya. Zvikwata zvese kusanganisira zvitsva makwikwi aya Herentals, Nichirat, Mutare City Rovers, Neblawai Chiefs, zvaive zviri mubishi rekutamba mitambo yekuedzana masimba kuti vatambi vavo vajairane makundano aya asati atanga. Zvimwewo zvikwata zvine mari zhinji zvakaita seFC Platinum, Ngezi Platinum Stars neCapes United zvaimhanya-mhanya kutsvaga vatambi vane mukurumbira tisingakanganwe Black Rhinos iyo yakakwezva vatambi mumusha wayo nekuvapa mabasa. Asi mubvunzo mukuru ndewekuti ndiani achatora mukombe uyu kubva kuzvishavane uko wakaenda neFC Platinum, iHighlanders here kana Capes United? Ko iyo Dynamos yakamira sei gore rino? Ko Ngezi Platinum Stars neChicken Inn idzo dzakarwisa zvinotyisa mwaka wapera dzinotarisira chii mwaka uno? Murayiridzi weNgezi Platinum Stars Tonderai Ndiraya anoti madamburo akagadzirira zvine mutsindo uye chikwata chake chakasimba zvekukwanisa kutora mukombe uyu.
Takawaniswa mukana wekuti tinyatsogadzirira kutanga kwemakwikwi edu eCastle Lager Premier League. Ndingangoti chikwata chedu chakasimba.
Asi mutsigiri weChicken Inn Valinoti Makwasha vanoti kudzoka kwaJoey Antipas semurayiridzi wemaGamecocks kuchashandura zvinhu vachiti ivo mwaka uno vanotora mukombe uyu zvekare mushure mekumboita izvi muna 2015. Makore ese Dynamos ndiyo inotanga makundano ePremier Soccer League itarisirwa kutora mukombe mukuru uyu. Asi pamakore matatu apfuura chikwata ichi chakakundikana mukombe uyu uchienda kuChicken Inn, Capes United neFC Platinum. Mitambo iri kubvura makundano emwaka uno ndeiyi. Mugovera, Blauwe City vs Chapungu Luveve. Ngezi, Platinum Stars vs Herentals Baobab. ZPC Kariba vs FC Platinum National Sports Stadium. Nichirat vs Mutare City Rovers Mandava Stadium. Yada vs Blauwe Chiefs Rufaro Stadium. Chicken Inn vs Dynamos Baba Fields Stadium. Nesondo, Highlanders vs Black Rhinos Baba Fields Stadium. Chabani Mine vs Triangle Mandava Stadium. Capes United vs Harare City National Sports Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa bata murefu, bata mupfupi iri kuitika pakati pavamunangagwa navamugabe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 0100120246503180. Toba tambo tarisawo zviri kuitika pasocial media tichinzwa kuna Marvelous Muhlanga. Nyahuye.
Pachirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Tanga tiri kutarisa bata mrefu bata mfupi yava kuitika pakati pava Emmerson Mnangagwa mutungamiri wenyika. Avo vanoti vaimbova mutungamiri wenyika va Robert Mugabe vakasiya basa vega. Ukuo va Mugabe vachiti vakabviswa pa basa zvisiri pamutemo. Regai tiende kuvateereri vedu tinzwe kuti vari kuti chii.
Ndiritsvangwa muvandi ndiri ku South Africa. Vamugabe tione chavachatinetsera vachida zvokutaura zvokuti ndakabviswa nechisimba because vakaudzwa kare nefive kuti president you must step down vanhu havachakudii and that was the truth vanhu vanga vasingachatovadi. So vangangofera zvava vachizvinetsa kuti ndoda kudzokerawo. That's why even the whole world vasina kukondema kuti ikuu but yet we know it's cool, yes, but vakadziva kuti vanga vari common enemy.
Ndinotaura naClara Sierra Shava. Ndinoti kuna vamugabe ka
tinotenda Marvelous Abbott Twitter kumagumo echirongwa chedu chanasti anokuoneka ine mufaro ndine Evans Zeninga.
Sokuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Le jona njani mthakazo muhle olamukela emweni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 16 kumbimbitho 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sibe lempumela enhle ecourt. Sitholile i-judgment yokuthi sesingabuyela siyesebenzele emahofisini ethu.
Umthethwandaba we-High Court unquma ukuthi icele le-MDC elisekela uNkosazana Thokozani Khuphe kumele liphume emahofisini aleli bandla kobulawayo ukuze asetshenziswe licele elisekela umnumzana Nelson Chamisa.
Uba bomgabe kumbe ikuluphana kumbe kwenzana abantu baseZimbabwe kathi bayahlupheka 90% yepopulation yaseZimbabwe abalamsebenzi.
Umnumzana Robert Mugabe uthi uzulu weZimbabwe wayehlezi kuhle ephakathi komhlane lembeleko phansi kombuso wakhe. Uthi njalo umkakhe wayengasoze abe ngumongameli weZimbabwe ngoba wayengayisilo lunga lezanu PF. Okuyinto emangalise uZulu. Uhulumende usememe okusemthethweni umanyano we-EU ukuthi uzehlola ukuthi ukhetho luqhutshwa kuhle na. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court namuhla unqume ukuthi icele le-MDCT elisekela uNkosazana Thokozani Khuphe kumele liphume emahofisini aleli bandla kobulawayo ukuze asetshenziswe licele elisekela umnumzana Nelson Chamisa. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ekhuluma lentatheli izindaba kobulawayo namhla, umnumzana Banda uthe basamukele ngenjabulo isinqumo se-High Court lesi, njalo uthe sebezaqalisa ukwenzela imihlangano yabo emahofisini ebandla ngemva kokuvinjwa uNkosazana Thokozani Khuphe labasekeli bakhe.
Sibe lempumela enhle ecourt. Sitholile i-judgment yokuthi sesingabuyela siyesebenzele emahofisini ethu emva kwabantu abafike babasema ofisini yethu ake kungala mvumo. Sizoqala namhlanje emini ukuhamba sisebenzele emahofisini. Silomhlangano esiyofakileyo kusasa emini odila ngama-candidates azosimela ekhethweni olubuyayo. Umhlangano lo ngokuyabatshela izinto eziyabe kufuze bazenze ukuba bamele iqembu lethu le-MDCT.
Kube lokulwisana okukhulu phakathi kwabasekeli bakamakhuphe labakabhanda kobulawayo kumaviki amabili edluleyo bebanga amahofisi ebandla kwalimala abantu abaningi. Umnumzana Banda yena osekela ukuthi umnumzana Nelson Chamisa abe ngumkhokheli we-MDCT ubotshelwe loludlakela labanye bakhe ngeviki edluleyo bamiswa emthethwandaba. Umtshayeli wemota kamakhuphe umnumzana Witness Dube ngomunye wabantu abalimalayo ekulwisaneni lokhu le mota kamakhuphe yabulawa amafasitela. Unkosikazi Khuphe ubikwa ehlele umhlangano omkhulu labasekeli bebandla irally kusasa kobulawayo. Umnumzana Nelson Chamisa yena uzaba le yakhe imihlangano ye-MDC Alliance ekhwekhwe legweru ngempela viki. Umeli wemakhandeni edalele parlamente obelomnumzana Banda emhlanganweni wakhe lentathela izindaba namhla umnumzana Dingilizwe Chuma usole umakhuphe esithi uyaphambanisa.
Ngomunye wabo uThindizwe Chuma sivumelana ukuthi umama uMakhuphe nxa elama programs afuna ukwenza kumele abuye through the province, kodwa lokho asekwenza esikubona kwenzakala phakathi komuzwa kobulawayo akusikho okusemthethweni ngoba uChamisa wakhethwe National Council eHarare as the acting president and as our candidate. Yena nxa lama issues uyahlala ku standing committee, uyahlala ku national, ule authority ku national executive ku National Council. These are the organs, relevant organs okumele akhulumisane lawo lama issues okumele awalungise. Ukuthi eze kobulawayo ezobamba imihlangano njengalo isizwe yakusasa akukho emthethweni. Thina njenge province yakobulawayo asilama lungelo ukuthi siu authorize lo mhlangano ngoba kasilandanga, uyazenzela okwakhe okuphuma endleleni ngabuya ngaleyo ndlela ngoba i province yethu asivalela abantu ukuthi benze imihlangano kodwa kumele alandele ama challenges aqondileyo.
Umsakazo we Studio 7 uzamile ukukhulumisana loMakhuphe kanye lomqoqi wenhlelo ze MDC umnumzana Abednego Bebe ngesinqumo sanamhla kodwa bebengadophi incingo zabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umanyano we-European Union uzathumela iqula lawo eZimbabwe ngomvulo ukuze hlola ukuthi amalungiselelo okhetho ahamba kuhle na ngemva kokunxuswa okusemthethweni nguhulumende. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Umeli we-European Union eZimbabwe umnumzana Philip Van Dam uthi yinto ejabulisayo ukuthi umanyano wakhe umenywe nguhulumende ukuthi athumele abantu abazehlola ukuthi ukhetho lwalonyaka luqhutshwa kuhle na. Lokhu ngokwakuqala eminyakeni phose elitshumi lanhlanu ukuthi i-European Union ivunyelwe ukuzebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe ngemva kokuvinjwa ngumnumzana Robert Mugabe esangumongameli welizwe ngomnyaka ka-2002. Ekhuluma le-Studio 7 namhla u-Ambassador Van Dam uthe i-European Union isithumele iqula elizafika elizweni ngomvulo elizakwandulela iqula elikhulu elizakuba selizweni ngesikhathi sokhetho lona athi lizafika sokusele inyanga ezimbili ukuthi ukhetho lwenziwe. UVan Dam uthi iqula elifika ngomvulo leli lizagcwayisisa ukuthi umumo ulungele yini ukuthi kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo njalo olungeladlakela. Uthi ngokumema abahloli be-European Union uhulumende wenze kuhle kakhulu njalo uthi bakhangelele ukuthi ubudlelwano phakathi kwamazwe e-Europe leZimbabwe buqhubeke busiba buhle.
Well, as you know, we have been supporting ZEC through UNDP basket funds, and we are also supporting.
Ndzi mawa elsazi ukuthi besekela iZEC lenhlanganiso ezibeleyo ukuthi bakhuthaze abantu ukuthi bayibhalisa ukuvota. Uyathokozisa ukuthi abantu abaningi abedlula izigidi ezinhlanu sebebhalisile ukuvota, njalo abasakhulayo labesifazane yibo ababhalise ukuvota. Siyajabula njalo kuyinto enhle ukuthi uhulumende weZimbabwe usenxuse iqula labazohlola ukhetho abasuka ku-EU.
Evumelana loVan Dam, ummeli weNebhilithani eZimbabwe u-Ambassador Catriona Leng uthe amalungiselelo okhetho akhanya eqale kuhle kakhulu. Wengeze wathi bayathokoza ngokunxuswa kwabahloli bokhetho abasuka e-European Union. osokusele ukuthi ukhetho lolu luqhutshwe ngokuthula. Wucho ambassador Leng.
Election preparations have been going reasonably well. Pleased that the BVR process was able to register 5.3 million.
Amalungiselelo okhetho ngaphansi kohlelo lo BVR asungule kuhle njalo kukhanya kuzahamba kahle. Siyajabula ukuthi abasakhulayo labesifazana babhalise ukuvota. Sikhangelele ukuthi uluhlu lwababhalisele ukuvota lube kahle njalo ukhetho lube lokuthula. Siyajabula ukuba uhulumende weZimbabwe usenxuse okusemthethweni amalunga azahlola ukhetho eZimbabwe asuka emazweni e-EU.
Umanyano weSADC lawo ulequla eliselizweni sikhuluma nje elihlola ukuthi amalungiselelo okhetho ahanjiswa kuhle na. Iqula leli lifike elizweni ekuqaleni kweviki. I-commission ebona ukuqhutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, ithi ukhetho kumele lwenziwe phakathi kwenyanga kaNtulikazi loNcwabakazi. Umgcini sihlalo wezaphu eZansi eMandebeleni, uMnumzana Matthew Sibanda, uthi kwezinye indawo zelizwe abantu bayethuselwa ngabezombusazwe.
Kumele sihambe sitshela izihlobo zethu ukuthi bengavumi into efana laleyo. It's another intimidation, ngenye indlela yokuhlukumeza abantu ukuthi bavotele izano ngokudla. Ukanti ukudla komuntu wonke oseZimbabwe, wonke umuntu weZimbabwe ophethe ID yeZimbabwe ulolungelo lokuphiwa ukudla enganikwa ngeplani yevote ma kuthiwa khona iparty lesibusayo ile democracy. Ntemba bayatsho nsuku zonke bathi ama-election alonyaka azaba free and fair election. Asoze kube lokuhlukumeza, asoze kube lani ukuphatha kuba abantu ngama-election.
Abantu abaningi baqhubeka bebhalisela ukuvota emahofisini ezek ezigabeni zonke zelizwe. Phakathi kwamaviki ambalwa adluleyo, izek ithi besokubhalise abazinkulungwane ezimbili phezu kwabayizigidi ezinhlanu phose lengxenye ababhalise ngesikhathi ikhomishini le isajonga uZulu lapho ahlala khona. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi amankampani amakhulu kwamanye amazwe asamile kancane ukuza eZimbabwe ngoba efuna ukubona ukuthi ukhetho luzaqhutshwa kuhle na kungeladlakela. Ngakho uthi uzimisele ukuqhuba lolu khetho kungela kuqilibezela njalo ngendlela ezasuthisa wonke umuntu. Umnangagwa wethu le amazwi la emhlanganweni awenze labasekeli bezanu PF ewange namuhla. Ukuhlaziya lolu daba sixhume olwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube.
Engakutsho baba Nkomo mayelana ngento le ekhulunywa ngumnangagwa iliqiniso kakhulu ngoba into eyenzakalayo laphana elizweni lakithi ngeyokuthi abantu sebaba very skeptical ngezinto ezikhulunywa ngomlomo kodwa kungabonakali ama-actions. Sasikubona ngaphambilini ukuthi wayengekho umuntu owayele sweet time ukwedlula umgabe owayesenelisa ukuthi akhulume izinto ngolimi olumnandi kakhulu kodwa izenzo zakhe kungabi yilezo zenzo ezenza ukuthi abantu bakhwabithe umsebenzi noma bakhwabithe into eliqiniso eyenzakalayo. Ngakho ukuthi kathesi umnakagwa ukubona kuqakathekile kakhulu liqiniso vele linaleli ama-investors abekho abantu abafuna ukuthi babuye bazofika elizweni lapho okungela kuhlaliseka khona ezinto eziningi. So bayabuya laphana bona into abayikhangelele kakhulu bakhangelele ukuthi babuye besazi ukuthi sebebonile ukuthi usehambe walonda umzila wakhe wenza isiqiniseko sokuthi ama-elections lawa abe ngumhlahlandlela ukuthi kutshengisele ukuthi kube lesi sombululo kube le mpilo entsha eZimbabwe. So ama-elections lawa asoma elections kuphela but kungama-elections azayenza ukuthi kukhanye kube mgceke kube sobala ukuthi into ayiyo aphezulu kwayo uzimisele yini okweqiniso noma mhlawumbe ukhuluma nje okwamagama okwakusenza umgabe njengalokhu ayekwenza kuqala ukuthi wayekhuluma esithi uza kwenza ama-reforms kodwa ama-reforms aphelele emlonyeni wakhe ezenzweni kungabe ngitsho le reform eyodwa etshengiselayo. Yikho okwenza ukuthi ama protesters bazwe lokhu bemile phandle kucingo bekhangela ukuthi bafuna ukubona kuqala ukuthi onguye ozalo ngumongameli umbali njalo iqiniso lokhuluma yilipi
ngamanyamazi uthi ukungabi khona kodlakela lokuqilibezela akwaneli ukuthi ukhetho lolu lube ngolukhululekileyo ngoba kungela nguquko kwezokhetho ama reforms okhuluma ngawo.
Yeah, ama reforms aqhakathekile kakhulu ngoba noma kungabe kungeladlakela kodwa ama reforms lawa abe lokho esetshengisela ukuthi kusese khona ukuqilibezela nje ayisikho udlakela kuphela olungenza ukuthi abantu noma ama investors bengabuyi kodwa isystem yona ngokwayo kufanele ukuthi itshengisele sobala ukuthi isebenza indlela etransparent ezoyenza ukuthi laba investors ngabe ibuya babuye bele confidence ukuthi baya endaweni abayazi ukuthi izinzile njalo izabe kuza kwenzakala ukuthi le mali zabo sasa kusukuthiwe bese ukukhuluma izinyo story nqase befaka izimali zabo lapha nelizweni ngoba nxa sikhuluma ngabamvetha sasikhuluma ngomuntu obuya ethole $10,000 esikhuluma ngabantu abathole ama millions and millions abazowafaka lapha ukuthi bazoinvesta elizweni leliyana ingakho ukuthi akekho umuntu ongafuna ukuthi abuye ezofuna ukuthi azohlanyela imali yakhe lapho angalaqiniso khona ahlanyele imali yakhe phezulu kwedwala.
Umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo oluntu sixoxela ekwelengilandi.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave, bu short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kHz.
Okay ngulwe embusweni libutho nyakenye umnumzana Robert Mkabe uthi uZulu weZimbabwe wayehlezi kuhle esidla esuda phansi kombuso wakhe engekho olambayo. Umkabe wethule amazwi la emhlanganweni awenze lentatheli zindaba zakwamanye amazwe izolo. Ukuvumile umkabe ukuthi uhulumende wakhe wayesephula amalungelo oluntu kodwa wathi umbuso wakhe wawungamubi kangako. Umkabe uveze njalo ukuthukuthela ngokuhlamukelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa esithi wabanjwa ngamandla libutho ukuthi yesuke embusweni. Kodwa ephendula amazwi kamgabe namhla uMnangagwa uthe kazihluphi ngomgabe ngoba elelungelo lokukhuluma akufunayo. Kodwa ulandule ukuthi umgabe wabanjwa ngamandla libutho ukuthi ehle esihlalweni. Umgabe umangalise uZulu njalo ngokulandula ukuthi umkakhe uGrace Mgabe wayefuna ukuba ngumongameli weZimbabwe esithi unkosikazi Mgabe wayengayisilo lunga lezano PF ngakho uthi wayengeke aba ngumongameli. Kodwa iqiniso elaziwayo ngelokuthi uGrace wayengomgcini sihlalo ogatsha lwabesifazana kuzano PF olo Women's League okulugatsha olukhokhelwa ngumuntu olilunga lebandla. Ukuhlaziya loludaba sixhume igqwetha umnumzana Dineyi Mukwewa.
Kuba bomgabe kumbe kuluphala kumbe kwenzani abantu baseZimbabwe kathesi bayahlupheka. 90% ye population yase Zimbabwe abala msebenzi. So nxa besithi yesithi yena kule prosperity kumbe utsho yena labantu abantu ukuvuma kwakhe ukuthi kulezinye izinto ade zingahambi kuhle thina sifuna ukuthi acele ukuxolelwa aqalise atsho ukuthi abantu abanyamalalayo bangaki bonani ungaba ngokokuqala khonoku atsho lezizathu zokuthi ngesikhathi segukura hundi uthume bani ebathuma ngesikhathi siphi bangaki abantu ababuleweyo njalo besecele ukuxolelwa then sesingaqalisa ukukhuluma sizwe ukuthi lokhu akuthoyo ugenuine.
Uthi njalo akusiloqiniso ukuthi ubefuna umkakhe uGrace abe nguye umongameli welizwe ngoba uthi uGrace kayisilo lunga lezano PF. Ayisiyo into emangalisa yini le?
Ubaba umgabe asazi ngithile ukuthi it's either yena usehlanya kumbe usekhohlwa. Umama uGrace Mugabe ube ngusecretary we Women's League yasezana. Umama uGrace ngesikhathi lapho bemkhipha ubaba Robert Mugabe ubeselungiselele bese kusele nje ukuthi ubaba Mugabe afake ipen lephepha ukuthi umama Mugabe athathe umbuso. So lokho akukhulumayo ubaba Mugabe it's either kumele sikhangi simxolele sithi hayi umuntu omdala kahlekwa ukukhulu azisakwana ngekhanda kumbe siphonga ukuthi hayi kumbe vele azithathi kumbe vele sowakhohlwa.
Umnangagwa wethu le umbiko laye ephendula amazwi kaMgabe awukuthi wabanjwa libutho ngamandla ukubana esuke embusweni. Umnangagwa uthi akuqondanga lokho uMgabe wazichiyela isikhundla uthini ngamazwi lawo.
Thina njengamagqwetha amele amalungelo abantu sithanda ukuthi kube le objective truth. Umbuso wahluthunwa ngamasotsha, that cannot be denied. Ukuthi amasotsha angene ezBC athatha iZBC kwakuyukuhluthuna umbuso. Ukuthi amapolisa angene eBlue Roof hadinga uJonathan Moyo habophi ubaba uMgabe is a fact. But what is also a fact is that iParliament yaseZimbabwe yayisihlezi isifuna ukumkhipha ubaba uMgabe.
Umnumzana Tine Mukwewa ligqwetha sixoxela ekobulawayo. Ulivestock lamhlanje sihlaziya amazwi kaMnumzana Robert Mugabe yena othi elali phakathi komhlane lembeleko ngesikhathi sombuso wakhe. Liyakuvuma na? Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umanyano we-United Nations uthi kulabantu abazinkulungwane ezine ababalekele udlakela kwele DRC bayaphephela kwele Uganda phakathi kwamalanga amathathu edluleyo. Abantwana besikolo kwele Nigeria sebehlalela evalweni kulandela ukuthunjwa kwamantombazana edlula ikhulu kwesinye isikolo ngabahlamuki beBoko Haram. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu elimela eZimbabwe emdlalweni wecricket liqhubekela phambili lidlala kuhle kakhulu kumncintiswano okudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano wamazwe omhlaba ozaqhutshelwa kwele Ngilandi ngomnyaka ozayo. Intathelizindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji uyalandisa.
Iqembu leZimbabwe limnqobele Ireland ngamaranzi alikhulu lesikhombisa 107 ngemva kokuba lonaliqale ukutshaya ibhola lakuthelela amaranzi angamakhulu amabili lethumi lanye 211 ngemva kokulahlekelwa ngabadlali abayithoba munomunye kuma-overs alo angamathumi amahlanu. Kwathi le-Ireland seliphendula lenelise amaranzi alikhulu lane 104 lilahlekelwe ngabadlali bonke kuma-overs edlula amathumi amathathu lane 34.2. Limpumela itsho ukuba iqembu leZimbabwe yilo lihlezi phezu kwengalane yamaqembu afinyelele kwisigaba se-Super 6 ile miklomelo emihlanu okulinani eliphethwe liqembu leScotland. Njalo zombili iZimbabwe leScotland yiwo amaqembu angakanqotshwa selokhu kuqale limidlalo eqhutshelwa elizweni leZimbabwe. Intathelizindaba yezemidlalo uNeshim Kokoyarira uthi yena iqembu leZimbabwe kumele libophe ziqine kusiya phambili ngoba kukhona lapho elingaqhubi khona kuhle.
Ngokubona kwami abafana beZimbabwe namhlanje batshengisele ukuthi hayi noma bengadlalanga kuhle ngebethi bamele benze kuhle nxa sebebabaphosayo. Ye kuhle ukuthi badlale kuhle njalo banqobile lokho benqoba. Kodwa ngokubona kwami kusekhona ukuthi kumele kulungisizwe ikakhulu endabeni zokubona nxa esimele sitshaye ibhola ngesigodlo sitshaye asiyenza amaranzi amaningi ikakhulu laba abaqalisayo. Singananzelela sesiloko sithemba uPresident Taylor nabantu abaphakathi ikakhulu isikandaraza ukuthi ebesinceda ngokufaka amaranzi amaningi ikanti labo abaqalayo labo bamele benze into zibe lula ukuthi betshaye amabhola sibe lamaranzi amaningi
emdlalweni walo olandelayo iqembu lezimbabwe lizadibana nele West Indies ngomvulo mhla zilitshumi lathoba nomunye kuthi ngemva kwalokho lizadibana nele United Arab Emirates ngolwesine mhla zingamashumi amabili kuyona le inyanga amaqembu amabili azabhutha imidlalo yesigaba se-Super Six ehlezi endaweni ezimbili eziphezu kwengalani azathola ilungelo lokuyaphatheka kumncintiswano wezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa kwelengilandi ngomnyaka ozayo. Ngimele Studio 7 ngobulawayo ngingujoseph njanji
Woza Friday lamhlanje silomculi weKwaito House uNkosana Mangena oseludumo olukhulu kwezomculo kweleBhilitane kubika intatheli yethu uEzra Chisaspanda.
Izingoma zakhe uyazivalela njalo abuye azijale iziginci akhiphe imratha yengoma zokujabulisa abalaleli umangesolo wesilaye namhlanje kuhlelo Woza Woza Friday.
Igama lami uNkosana Mangena and abaningi bangibiza elokucula ngumangesto. Ngiphuma kobulawayo, ngazalelwa kobulawayo, okwamanje ngihlala e-England. Sengileminyaka efika amachumi amabili ngise-England.
Indlela ahlabela ngayo isezingene eliphezulu uMangesto. Kusegcikeni ukuthi kukhona abanye abaculi abadumileyo abamenza waba nomdlandla wokuthi acule. Pho yena uqale nini ukucula?
I-music ngaqalisa ngisasesikolo kodwa when I came to England that's when I started music production and ngathi ngikhula I was inspired by abantu abanjengabo Mdu and when I started doing Ikwaito I did ama shows lapha England with abantu abanjengomzekezeke labo Brown Dash back in over 2004
Mawusanda kuma mlaleli sikuhlelo Woza Woza Friday kunjenje. Igama elithi Mangena selidume kakhulu kwele Britani. Ulandela ucula komntaka Mangesto lwesilaye uDonnell uhlelo lukamabona kude weEngland olithiwa Voice UK. Unesiphiwo umfana kaMangesto kahle kahle unabantwana abangaki?
So mina, I have two boys. Donnell is the firstborn, Malachi is the last one. So Donnell, when he was growing up, he used to see me doing music and I started training him. I would produce music for him, and yeah, so last year when he turned 16, that's when I took him to The Voice. Uguta entered the competition and is doing well so far.
Ukhanya osohlalile kwezomculo. Kukhona okunye okwenzayo ngaphandle kokucula njalo singahambi umculo wakho utholakala ngapi mfana kaMangena?
Umculo wami is available on iTunes, Google Play and online. So mina I've been producing music for a good 16 years and yeah, okwamanje I'm doing cinematography and music at the same time. Ngiyabonga kakhulu. So ngingadinga uMangesto on Google or iTunes or Google Play. Zathola lapho.
Imuli yakuMangena yakwelwa ngamathamsanqa amakhulu. Ubaba nomntwana bonke bayacula njalo bajabulelwa ngabantu abaningi. Ekusasa yabo ikhanya imhlophe. Bese uhlelo Woza Woza Friday silomculi ovayindelayo ocula iKwaito House Music uMangesto. Libe lempilaviki enhle balaleli. Igama lami ngu-Ezra Chisa sibanda.
Kunjani ola sake sasihlanya ngayo ikwaito ehigh school sisalalela o Arthur Mafokate elabo mduduzi masilela ayike ngomangesto obekuhlelo Woza Friday elethi hayilidala u Ezra Chisa Spanda sizipheteke ezohlelo ngokukhangela ebezihamba phambili. Umthethwandaba we-High Court usunqume ukuthi icele le-MDC elisekela unkosazana Dokozani Khuphe kumele liphume liphele emahofisini alelibandla kobulawayo ukuze asetshenziswe licele elikamnumzana Nelson Chamisa. Umnumzana Robert Mugabe uthi uzulu weZimbabwe wayehlezi kuhle phansi kombuso wakhe kungela muntu olambayo. Kwanelo kwamanje olivalelisayo nguntungamili Nkomo, salani ku-Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.